manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 21 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi ongororo itsva inoratidza kuti veruzhinji havadi kuva pasi pehurumende yemauto mamwe mapato anopikisa anoti mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munhu wese anonyoresa kukwikwidza awane rubatsiro rwemari kubva kuhurumende kunetsana pakati peZimbabwe Electoral Commission nemapato anopikisa koramba kuchienderera mberi ZANU-PF ichiti ZEC iri kugona basa rayo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUS rinoti gweta ravo vaDoug Coltart vachaendesa mapepa kudare redzimhosva mangwana vachikumbira dare iri kuti rikomekedze mapato ezvematongerwo enyika kuti asashandise vana vechikoro kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika mutungamiriri weartus vaobert masaraure vanoti zvimwe zvavanoda kumisa kushandiswa kwezvinhu zvechikoro uye kumisa kupindira kwemapato ezvematongerwo enyika munyaya dzedzidzo pazvikoro tanonoka wande westudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi
vakati muschool dedare sese vana vasamanikidzwe kuenda kumarali school properties vatatorwe ichishandiswa for private political interest mabhazi ezvikoro asatorwa achitakura vanhu kuti vaende pamusangano wepolitical party vadzidzisi vasarudze nguva yekudzidzisa vachimanikidzwa kuti vaparticipate mumapolitical process kuti learning time isabiwe vanhu vachiakomodeta marari sezvo karenda yedu yagara yakaasitiwa
izvi zvakonzerwa nei
izvi zviri kukonzerwa neunhubu hwatirikuona huramba huchiitika musi wa15 June mumasvingo province magames evana akasuspendwa vanhu vachiti vanoda kuakomodeta rali yapurezidendi zvakonzerwa nezvakaitika kugweru mupakuwa yakaitwa yupinda kuzirali napurezidendi munangagwa zvakonzerwa nezvakaitwa kwamutoko vatati vana vamunangagwa vachiunganidza vana vechikoro zvakare zvinove zvinhu zviri against marecommendations akaburitwa neZimbabwe Human Rights Commission
pari zvino mapato anoita izvi akaita sapi
izvezvi tavakunyanyobata vatoreamtefu ndovatiri kunyanya zviita zvakanyanyisa
inyaya yei yamunoda kuenda nayo kumatare edzimhosva
tirikuenda kumatare edzimhosva tichikumbira indadhidi tichikumbira kuti matare edzimhosva aone arambidze mapolitical parties kuti asashandise propati yezvikoro kupesiwa maendiresi avo chechipiri tichikumbira matare kuti arambidze kushandiswa kwevana kuenda kumarali kana vachinge vasina kupiwa mvumo nevamagardens kazi yevana nevabereki vevana ava ichitatu kuti tirambidze maprivate political interest asadisturbe the learning calendar yevana kuti kudzidza kwevana kusamiswe kuakomodheta zvemapato zvinenge zvichiitwa nenguva dzipi zvadzo zvichina tichida kurambidzawo zvakare tidare rirambidze kumbochikidzwa kwevadzidzi kuti vaende vachinoparticipata mumapolitical processes aya saka ndo zvatiri kuendera kudare izvezvo
avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare natanonoka wande westudio 7 Mapato anopikisa anoti mutemo we Political Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuitira kuti ubatsire vese vanenge vanyoresa ku nomination court kuti vakwikwidze musarudzo. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neTransparency International Zimbabwe pamwe neElection Resource Center, vange vakamirira MDC Alliance vaJacob Mafume vePeople's Democratic Party, vati mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuti vese vanenge vakwanisa kunyoresa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika kana dzeparamende vapiwo mari pasi pemutemo uyo. VaMafume vati mutemo uyo unopa mukana kubato riri kutonga pamwe nemamwe shoma anenge akwanisa kusvitsa pachiereso chekuti bato ripiwe mari.
Haubetseriwo futi kana makandidates akwanisa kupinda kuita makandidates epresidential kana kuti akaita makandidates AMP. Anongosiya funding ichingoenda ku vakuru vehurumende. Saka mamiriro akaita mutemo uyu haubetseri democracy muZimbabwe, unovharira vanhu pashi.
VaMafume vati havasi kufara nenyaya yekuti mutemo uyu unorambidza mapato ezvimatongerwo enyika kuti awane mari kubva kunze kwenyika, uye izvi zvinoita kuti mapato asiri kutonga ashaye mari yekushandisa pakutsvaga rutsigiro. Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo nengo yeZANU PF vatafadzwa mugwadi vati harisi basa rehurumende kungopa wese anenge atanga bato rake mari. Vamugwadi vati mutemo wakatonaka sezvauri.
Political Parties Finance Act iripo iyi inovapa mukana wekuti kana vachinge vakambena vakadiwa nevanhu vanosvika 5% zvichikwira kuendera kumberi, vanowanawo ka small amount kanongopiwa maparties ese zvichienderana nepercentage yamahwina nayo kuti munodiwa nevanhu zvakadii, moshandira vanhu, moita maactivities yenyu. Hatitenderi kuti vanhu vafandiwe nemaforeigners. Chero ukaenda kustates havatotenderi, iwewe ipapo chero ukaita mazimari ukada kufanda United States of America Republicans or mademocrats unosungwa ukaenda kugwanda namubeya ubudiko.
Pari zvino ZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa ndizo chete dziri kupiwa mari nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma vauza Studio 7 kuti hapana bato rinofanira kutombopiwa mari nehurumende. Vati kana vave kutonga vachabvisa mutemo uyu zvachose sezvo vachiti kutambisa mari yehurumende inofanira kunge ichishandiswa swapa mabasa ebudiriro.
Mutemo wacho ukautarisa hautauri kuti unofana kupiwa mari endirini. Saka izvozvo zvinoita kuti vangoite madiro avo nemari iyo. Saka vanogona kungotora mari yavanoda nekuti ndivo vanenge vachizvipakurira nguva yavanoda. Saka zvinotoita kuti playing field yotiri kukomplena kuti haina kumira zvakanaka. Ira yotoramba yakatosamira zvakanaka.
VaMangoma vati vanhu havafaniri kupinda munyaya dzezvimatongerwo enyika kana kutanga mapato kuti vagopiwa mari nehurumende. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati handi mapato ose anofanira kupiwa mari, asi kuti panofanira kuva nechiereso chekuti ndiani anopiwa mari. Vanoti nyaya yekuti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvemavhoti ndiwo anopiwa mari inofanira kuongororwa, uye zvikamu izvi zvinofanira kuderedzwa kusvika pachikamu chimwe chete chemavhoti kubva muzana zvemavhoti. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti mapato akapiwa mari pachena munhu wese anogona kutanga bato rake. Mutongi mukuru wematarets mhosva vaLuke Malava vakarasa nyaya yemamwe mapato ainge akwidza nyaya kudare reConstitutional Court achidawo mari pasi pePolitical Parties Finance Act vachiti kuita bato rezvematongerwo enyika harisi bhizimisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gwaro reongororo yakaitwa nemasangano maviri anoshanda akazvimiririra raburitswa nhasi rinoti madzimai mazhinji munyika anoona sekuti hakwanise kuchinja zvinhu munyika. Kunyangwe hazvo gwaro iri richiti veruzhinji vane mukana wekuita zvavanoda nenyika yavo kubudikidza nesarudzo dzemwedzi unouya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavo, mutungamiri wesangano remagamba network vaFarai Mandro vati ongororo yavakaita yakaburitsa pachena kuti vanhukadzi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vakati havakwanise kuchinja zvinhu munyika ukuwo vanhurume zvikamu makumi manomwe nevana kubva muzana vachiti vanokwanisa kutaura kuti nyika inofamba sei.
Takawana kuti 91% of the respondents vakaregista kuvota, 98% of those respondents vachavota. Takawana futi kuti in terms of most critical issue iri kuaffecta maZimbabweans, number one is the economy, but number two it's corruption. Takawana futi kuti the majority of Zimbabweans wanofunga kuti iwo wanokwanisa kuinfluencer change munyika.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute in Zimbabwe, amai Naomi Chakanya, vati chinokonzera kudaro inyaya yekuti madzimai ndiwo anoshungurudzwa nezvematongerwo enyika pamwe nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika hwavanoti huri kuramba huchiwira pasi.
Okay, tinoti isusu upfumi hwenyika waderera, noti tikatarisa kukura kweikonomi yedu yeZimbabwe kwanga kuchidzikira kubva nguva yatanga tiri kuma 11% growth rate, ikonomi yedu ichikura at 11%. Ukada kutarisa iko zvino isuya hatisiri kuma two figure percentages, iko zvino isitadzikira. For example, mukada kutarisa in 2014, for example, GDP yedu, ikonomi yedu yakakura ne 3.8%. Gore rakatevera takabva tadzika kubva pa 3 kuenda pa 1.1%. Gore rakatevera tikabva tadzika futi furikidza zvatanga takamboita. Ndosaka ndiri kutaura kuti zvine upfumi hwedu weMuzimbabwe huri kuderera, hatisi kukwirira senyika panyaya dzezveupfumi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, varashwit Mukundu, vatiwo ongororo yakaitwa nevemagamba network vashanda pamwe chete nesangano reCitizens Manifesto inotsinhirawo zvakaburitswa nesangano reAfrobarometer masvondo mashoma adarika zvekuti veruzhinji havasi kuda kuva pasi peutongi hwevari muchiuto kana kuti military rule. VaMukundu vati zviri pachena kubva mugwaro reongororo yaparurwa nhasi kuti veruzhinji vari kuda sarudzo dzakachena.
Havadi kuti mauto arambe ari muutongi kana kuti vatonge nyika. Vanhu veZimbabwe vakatsinhira kuti vanoda kuti ivo vave nemukana wokusarudza vatungamiriri musarudzo dzine jekerere, dzisina kumbunyikidzwa, dzisina kupindirwa kwemauto nemapurisa kana vanoona nezverunyararo mukati mesarudzo. Saka ini kuona kwangu zvinoburitsa pachena kuti vanhu veZimbabwe vane ruvimbo rwokuti ivo vane simba uyezve vane mukana wokuti vazvisarudzire vatungamiriri vasina kumbunyikidzwa nemauto.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati sarudzo dziri pachena dzinogona kunetsa kuti dziitike sezvo vari muchiuto vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hatingati mauto haana chokuita nesarudzo iyi nokuti mauto ndiwo ari kutonga nyika. Nyika inova mugabe vakabviswa nemauto, saka mauto ndo aapakati pokufambiswa kuzvinhu munyika. Saka kuti titi mauto haana chokuita nesarudzo iyi tinenge tanyeperana. Ipapo manje ndo pari kunzi novo ruzhinji toda kuti pave nevandudzo yesarudzo, asi ivo vekuzeke vari kuramba kuti vandudzo iitwe. Hatizivi kuti vanorambirei.
Ongororo itsva iyi inotiwo veruzhinji vari kuda kuti uori hupere munyika, uye vazhinji vakataurwa navo muongororo iyi vakati matambudziko akatarisa nenyika anopedzwa nekuvhota musarudzo. Vamwewo vanosvika zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana vakati kushanda nemasangano akazvimirira ndiko kunoita kuti zvinhu zvinake, vamwe zvikamu makumi maviri kubva muzana vachiti kushanda nevari muhurumende kunobatsira zvakanyanya kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Ukuwo zvikamu zvina kubva muzana zvakatiwo hapana nzira dzinoita kuti veruzhinji vanzwikwe zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe. Pavanhu zviuru zvitatu nemazana matatu vakabvunzwa mibvunzo paongororo iyi, zvakabuda pachena kuti vanhu vazhinji vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino, uye vazhinji vavo vanoti vachaenda kunovhota musarudzo idzi. VeMagamba Network neCitizens Manifesto vanoti vachaita imwe ongororo yakadai pasati paendwa kusarudzo mwedzi unouya, uye kana sarudzo dzapera kuti vanzwe mafungiro everuzhinji munyaya dzinobata upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekuti fonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vepamuzinda weWhite House vanoti kurongwa kwemusangano mukuru pakati pemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuri kuenderera mberi. Masangano enhau anoti musangano wavaTrump navaPutin uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya panguva iyo vaTrump vachashanya kuEurope kumusangano weNATO. Kanawo mazuva maviri mumashure memusangano uyu avo vaTrump vachashanyira Britain. Varimi vechibage vari kugadzirira kukohwa zvirimwa zvavo apo mwaka wekukohwa wava pedyo kusvika mudunhu rekondoa kuTanzania. Mumwe mudzimai wemubhuku rekwanenia amai Amina Hussein rwendo runo vari kuedza nzira itsva yekuchengetedza gohwo ravo vachishandisa masaga emazuva ano. Masaga matsva aya anoita kuti chibage chirambe chakaoma kusapindwa nezvipukutu mukati memasaga aya uye kudzivirira unyoro. Mapurisa ekuDurban kuSouth Africa anoti akasunga vanhu vatanhatu nezuro manheru kuVan Rienen Pass uko kwairatidzirwa nevachikairi vemagonyeti vemuSouth Africa vachiti vari kutorerwa mabasa nevekunze. Magonyeti maviri anonzi akapiswa mumhirizhonga iyi. Vasungwa ava vanonzi vamiswa pamberi pedare redzimosva masikati anhasi. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vasungwa ava varegedzwa here. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa amai Nomvula Mukonyane vati kuvharwa kwemigwagwa nevaratidziri ava kunodzosera kumashure budiriro yeupfumi hwenyika. Vaudzawo paramende yavo kuti vanobatwa vachipara mhosva dzakadai vanofanira kusungwa. Kuratidzira kwakaitwa nezuro kwakatora maawa 12 uye nanhasi motokari hadzisati dzofamba zvakanaka mumugwagwa uyu. Takurukura nava Dennis Juru vanga variko kuSouth Africa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei.
Zvinofadza chaizvo kuti mapurisa azokwanisa kuti anga achidzosereza chimiro chinofanira chiriko kunyange zvavo vanga vati manoto yavo kuti vazviite. Asi tinotenda zvikuru nechitirecho kuti zvazokwanisa kudaro uye vanhu vasungwa. Tinongokurudzirawo vafambi vari kufamba vangave vari vachikari vemagonyeti acho anga akamiswa kuti pari zvino tanga tichitarisa mugwagwa waN3 unobva kuDurban wakananga kuDurban kuti mugwagwa iwoyo wazara motokari zvikurusa zvekuti isatoitika zvakawanda kuti mugwagwa wazarisa. So tachikurudzira kuti vanofamba zvavo ngavagone kusenzesa mimwe migwagwa kana matikati zvivafambire mushe yakaita sanike pane mugwagwa inobuda yakananga muLady Smith kana yabuda muEscott vanogona kusenzesa iwoyo unozonobudira muNewcastle yotara R23 inozonobudira kuWitbank. Asi chimiro chamira hacho zvakanaka hakuchisina angave ari kuprotesta kana kudii. Uye tinoti zvii kuhurumende yeSouth Africa vanofanirwa kusunga uye kuranga zvikurusa avo vakakonzeresa chiitiko ichi.
Tanzwawo mugurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa amai nomvula mukonyane vachitaurawo pachena vachiti aiwa izvi zvakaitikwa izvi hazvifaniri kudzokororwa uye vamapurisa anofanirwa kutora mutemo vachisunga vanhu vose vanoita zvakadai. Zvinopawo meseji yakaita sei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kusenzawo muSouth Africa?
Izvo kunofanira kutaura kuhurumende zvaiva hurumende inotaura chidare, asi vanhu vava vakavaregerera zvikurusa sekuti hakuna mutyairi muZimbabwe anotyaira muSouth Africa asina mapepa ekutyaira. Zvino kana hurumende ine mapepa ekugara, kana hurumende yakabvumira kuti vana veZimbabwe vasenze munyika yeSouth Africa vane mapepa, ko ivo vanogovaya nani vanenge vakumisa zvinenge zvaka vanhu vari pamutemo kuti vange vachi?
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuJohannesburg neStudio 7. Mabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ari kuramba achikonzera mitauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vakawanda vachiti ZEC iri kukundikana kuita mutongi gava. Asi veZANU PF vanoti vanopikisa vari kungorova bembera nekuti vari kutya kurakashwa musarudzo. Nyaya iri kunyanya kunetsa pari zvino inyaya yegwaro rine mazita evavhoti kana kuti voters roll. VMDC Alliance vanoti ZEC haisi kutevedzera mutemo pakubuditsa gwaro rakachena nenguva uye rine zviso zvevanhu sezviri muurongwa hutsva hweBVR. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvinodiwa kunyange hazvo paine zviminga mupinyi pano neapo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana uye mutauriri wePeople's Democratic Party varizve nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume kuti sei vasiri kufara nemabatirwo ebasa neZEC.
Zvokwadi batai murefu batai mupfupi. Voters roll yavakatipa haina zvairi kutaura, haina mapikicha, haina vanhu vakanga varipo vakaitwa pamope exercise havasi kuapia. Pane mamwe mazita pakaiswa vanhu kana 100 pamusha umwe chete unokwana vanhu 5. Voters roll iyi yakangofanana neyamudede yataikombulena. Hatizivi kuti bhora reChigumba riri kutambwa namai Chigumba iri tichasvikepi naro.
VaMangwana, munoonawo se zviri kutaurwa nevanopikisa vatakatarisa nebasa riri kuitwa neZEC?
Totanga taita separation separation. ZANU PF haisi ZEC, so ZANU PF haitaure kudivi reZEC. So zvatinotaura panapa ndezveZANU PF, handisi kuzvenge zviri zvokuti ndiri kutaura on behalf of ZEC. Tiri maplayers tese, tiri vatambi venhabvu. ZEC ndi zvekindi referee hongu sei zvamunoziva mese. Voters roll yakudzara maitiro ataiita yanga ine kwakune kunetsana pakati pevoters roll. Seidobva tabvumirana kuti ngatishandisai voters roll ine high technology zvisati zvamboitwa kuZimbabwe. Taakutanga chinhu chinyowani. Zvatanga zvisinazvo kudhara zvese ngatibvisei. Ndokubva tadzima kubvisa voters roll yatanga tiinayo, kubvisa database zvese ndokutanga from scratch. Hachisi chinhu nyore kuita izvozvo kana uchishanda nepopulation yakakura seZimbabwe. Kare kare zvako kwakaita se2013, even then tatisina enough human capital iri skilled kuti igadzire database redu. Ndopataisi outsourca kuna mamwe makambani. Rimwe gore vakazonzwa kuti kwaita kambani yainonzi Mikuvhu iri kutiitira basa nokuti ndova experts yezvinhu izvi. Vamwe vakadhiye zvakudai kuvaita varoikwaita
VaMafume siyai vaMangwana vapedzise.
Iri kushanda guki nikuva kuitira vanhu ndikuitira vateereri kuti ndi explaine kuti tasvika sei patiri. Saka nekudaro zvaitwa izvi zvakazviitwa izvi kuti tiite pachedu zvakakonzerwa nokuti tikatsvaga mamwe macompanies vanovamba access in population recording. Kuno kutwa mutauro wakawanda, saka ngazviitwe namaZimbabweans vanhu vedu. But skill yacho yatatinayo iri limited. Nokuda kweizvozvo, kokuti tatanga pasina, tatanga kuvaka, takaputsa, tikatanga panyowani. Mistakes are about to happen. Saka ndopamona pachiitwa testing yeproject. project ino itwa munzi chimbotarisa zvakamira sei. Saka yes, handingarambi kuti pano kuna kuita ma errors. But chinhu chakaita sokunzi picture. Izvi zvinge zvane perfection mukati, zvane ma perfect mukati. Chaunodira kuona picture muvi yemunhu. Iwe wakakotarisa database ramuna uri munhu usingazive. Rokuti kune munhu anonzi Jessica Ndungweni. Chinoda kuona musoro wake chiya.
Vamafume mifananidzo yevanhu munoidirei nekuti akambotaurawo ini nevamwe zeki vachitaiwa. Hapasi kutsvagwa tsvarakadenga kana kuti mamodels nekudaro mazita akakwana.
Haungagadziri biometric role. Woti uri kugadzira biometric voters role. Hapana kana any biometric pairi. Wogadzira voters role yakafanana neya mudede. If you are saying kuti ndiri kupa vanhu biometric voters role, the first biometric iripo ipicture yemunhu. Mamwe anotowedzera fingerprint sezvakaitika papassport. Pamwe kuva developed vanotowedzera DNA kuitira kuti vanhu vakafa vasavhota, kuitira kuti pasaklonewa mazvitupa. Munhu ongopuwa chitupa chonzi ndechake, nekuti pavhota zvaro hapana face, madetails anenge akafanana. Varume ava vanogadzira zvakawanda, pati mutemo chaiwo chaiwo. Mutemo, ngatitevedzerei mutemo, ngatikoshesei mutemo. Pane maregulations akaitwa a2017 akataura kuti pa kuti tuzopa mavhota zvaro pakuzoinspekta mavhota zvaro. Pa voters roll it must include the following. Ikataura iyo kuti ngapave nepicture. Isusu tatambura nekuvoterwa nevanhu vakafa. Tatambura nekuvoterwa nevanhu vanogadzirwa zvitupa vasiri ivo. Toda kuona kuti munhu auya uyu ndiye. Passport yedu zvaine chitu zvaine picture. Pane akambofaya. Chitupa chemunhu zvachine picture. Pane akambofaya. Zvino kuti picture yaenda pa voters roll ndo yava problem. Ngati ngavatevedzere mutemo vanhu vezeka.
Vamangwana manzwa vamafumi vari kuti mutemo wesarudzo unosungira kuti pange paine mapicture nekuti ii BVR kosei zvichizochinjwa panguva ino.
Data rakabuda riripo ireni idata rinoindicator kuti munhu uyu ndiani kana paunosvika chituna hachivhote. Nokuti handiiti kuti kwanzi chito munhu anovhoterwa nomunhu asipo. How does that work? Iwo paunosvika una maidentity particular zako.
Sachigaro weZanu PF kuBritain vaNick Mangwana vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwa zvekare kubva kumutauriri wePeople's Democratic Party uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vachitaura parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Mugroup C, Denmark neAustralia dzaita mangange 1-1, ukuwo France yakunda Peru 1-0. Na8pm Argentina neCroatia dziri kukweshana muGroup D. Chirongwa cheWomen's Roundtable na8pm nasi tiri kutarisa vanhukadzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ongororo itsva inoratidza kuti veruzhinji havadi kuva pasi pehurumende yemauto. Mamwe mapato anopikisa anoti mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munhu wese anonyoresa kukwikwidza awane rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ntwaga zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
social media sula ukuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticizing everything, but ikhonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba netweki luveza ukuba abantu abaningi kabasawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala.
Masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nale inamba. La ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, ama-leaders bona basethe babona ukuqhakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene, ngoba singabe lokho sikhuza sina singaphandle, kuyahlupha khona lokho.
Abesifazana bamabandla achiyeneyo abazancintisa kukhetho bakhuthaza abanye babo ukuthi babavotele. Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Abednego Bebe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba netweki luveza ukuba abantu abaningi kabawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala phansi kombuso waleli bandla. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabe magamba netweki phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungathuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi iningi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo, loba nje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abaningi abasemhlubuleni weMandebeleni yibo abalesilinganiso esikhulu sabangasuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Kutsana Izinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki, laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into ekhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku social media sula ukuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikhonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo ngumnumzana Ashley Funye, yena ke uthi vele kalukamehlulo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kutho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions othi lizwe labehambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungela that change, and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no, kuyinto esesikwanisa ukuyenza, and mostly kungama-youth, because ama-youth alamsebenzi, and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kusho ukuthi Zimbabwe is ready for change, and Zimbabwe not only open for business, okhunywa mnangagwa. And ngangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa ngumnangagwa sikhala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days, akula nto ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde uMgabe, but up to now akula criminal obotshiweyo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yalolu cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
We welcome ama-researcher nje, so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngani.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abesifazana bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo sebekhuthaze abanye babo ukuthi babavotele kukhetho oluzayo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement, UDM, elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha bangabe behlupheka ukuthi bagade imijova besiye tafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijova engafiki khona, icine endleleni, then abantu baqedise ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagetsi sibilakula, amanzi sibilakula. Then into yama-issue yama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stand zethu sikhulumelana lo-council, le-council. Ama-stand abantu abe ngama-stand sibili ukuthi si-stand yakho. Ayikhona lokho esithiwa i-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe lama-stand ethu. Ngiyabantu be-Goromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni, hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana besifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag this constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi kubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC Alliance.
Khona kuyana kunzima kuyasihlukumeza. Yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective bese sakhuthaza sime sigcine khonapha. But lati sike sikubone ukuthi hayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lati ukuze singezelele nabeyi number. Ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bonaba sebethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene. Ngoba singabe lokhu sikhuza sina singaphandle, kuyahlupha khona lokho.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi?
Kodwa-ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko, ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela. Ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology
singachoka namuhla ideology la manifesto laba esikhangelane labo mina ngkwami ngibona ukuthi ideology ekhona engathembisa ukuthi isituation yabo mama ingachinja phambilini ideology leyo ngithole kuAlay yikho ngigijimele Alay
abahlolisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba la kumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanqabe yibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula abesilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele
Izizalwane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla ezichiyeneyo phakathi kwedolobho leJohannesburg leDurban kwele South Africa sesikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kulandela udlakela oluqale izizalwane zaseSouth Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela belakho ukubachisela phakathi kwamaroli abo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Wamisa lawa matrack lapha eMoy River wabuza amapepa, wabuza ukuthi ubuya kuphi, ma wakuthola ukuthi ungu wangaphandle washise itrack yakhona. Le ndaba veli ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana Inches Asiti sizalwane seZimbabwe ongumunye wabachayeli bamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo. Uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu kulezizalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River. Nxa ungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakule South Africa laba kuhlangene abachayeli bamaroli ndawonye lezakhamiza kulendawo bethesa abachayeli bakwamanye amazwe omlando okubathathela umsebenzi. Bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukuholiswa imali encane ngosekusenza bona abafuna enenge bangaqatshwa. Omunye umchayeli wakule South Africa ongathandanga ukuvezwa igama uxwayisa abachayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi bachiyane lalo msebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso. Into eyenzakalayo kathesi akuladlakela okwakathesi kodwa amaroli wonke amile asebefuna ukwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomtshayeli uziveze nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi baza kwenzani ngoba okwamanje akusadlala
kusenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesihlakalo
bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans aba driver la ama truck mba abaqhatshwe khona thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi le Zimbabwe Community in South Africa ukuthi sike sixoxisane lo hulumende labama union abama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolo lungasombululwa njani
emavikini ambalwa edluleyo kulama role amabili achayelwa izalwane zakwamanye amazwe achiswe ngabe betshengisela laba bevale ngwaqo eMoy River besithi abafuna kubona umuntu okwelinye lizwe odlula lapho echayela eroli nobanje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngaloludaba ibingakaphumeleli amapolisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti ke bengakumisa udlule balandela bedubula Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa. Ngingu Benedict Ndlapho.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namuhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcini sihlalo weMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Abednego Bebe ngemva kokwehluleka ukuza enkantolo ukuyathonisiswa ngecala lodlakela aletheswayo. UBebe ongumeli wenkayisouth edalele parlamente ubotshwe kunyanga ezedluleyo esetheswa icala lokutshaya amalunga eMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Bebe uthi wehluleke ukuya emthethwandaba namuhla ngoba ufelwe yimota esendleleni.
Ibe ngiku constituency iviki yonke le njengokuzazi ukuthi izikhathi zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imota yasisuka ingifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga. So ngikhuluma nje hayi khathesi sesiyilungisile silungiselela ukuthi simelele breakdown ukuthi babuye ke bayithwale sibe sesiya la kobulawayo. But ungasenani ke ngokusemthethweni ngizaya ke ecourt ke ngiyebanika kumbe ngiyefaka lobo bufakazi ukuthi hatshi ke bengu-constituency ngisenza umsebenzi kwasengisithi ke ngisiza ke kwasokusiba ke liphutha lokuthi ke imota ibisisuka sisenza ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi izakwenzani isikhathi eside. Qiniso lokuthi ke ama-lawyers ami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho. Kodwa ke okuncane ngikwaziyo ke ukuthi ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyaandaba siyisizathu esibambekayo akuze kwaba lohlupho oluya ngaphi.
Uthi obukuconstituency yakho ukhankasela ukhetho uhamba njani wona umkhankaso wakho?
Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili ke engingakutsho ukuthi ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hathi bo thina ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithi thina ke amandla kawasuke eHarare izinto kazisuke ukwenziwe eHarare. Sifuna ukuthi abantu bavote ngokutshengisela ukuthi hayi thina ke sivotela ukuthi ke amandla ukuthi sizithuthukise amandla ukuthi sisebenzise lokho okwenziwayo amandla ukuthi sisebenzise le mali ephuma kwetindawo kawabuye ezabelweni izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezichazi ya eHarare zonke bese zisuka eHarare. Ungakhohlwa ke Ntunga ukuthi ke uhlupho luba khona isikhathi esiningi umuntu ungazimnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali liyana ngeyakhe kuba nzima ke ukuthi ke umuntu lwana bese limenza asebenzise imali kaZulu ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumgcini sihlalo weMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela esenkayi. Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namuhla sikhangela okwenziwa ngabesifazana abazancintisa kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELePakistan lithi umkhokheli wamalwecatsha esiTaliban alwisa lelo lizwe leAfghanistan uMullah Fazlullah ubulewe ekuhlaselweni kweqembu lakhe ngomtshina wedrone libutho leAfghanistan lincediswa yiMelika. lanxa kulamabandla amanengi azancintisa kukhetho lalonyaka, inengi lifake amehlo kubandla lezanu-PF lakumanyano we-MDC Alliance wona okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UChamisa okhokhela njalo elinye lamacele e-MDCT. Kuyini kahle kahle amabandla la aza kwenzela uZulu alubana ethe anqoba? Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule. USibanda usungula lingxoxo.
EMDC ekhokhelwa nguPresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana lezibhedlela, imigwaqo, izikolo, ama-university lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo, indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi sikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona usele minyaka eminingi kakhulu efika 38, izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kaPresident Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza laye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje sikuthi yi-smart working le-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba elabantu abangakwaziyo ukusebenza ngalindlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeke siya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe dinwe ngayo, ngakho kuhlupheka lokhu, kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yiko okokuqala lokhu kudaleke le misebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi-ke kulezinto ama-projects athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi onsuku zenezi engenile ehofisini onsuku ezilutshwana lezo, ubegijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwele laeleZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala, ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe, ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekube sekulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le hluphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngubaba uMnangagwa, ingathi akula even lokukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasisa ongasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni lweluju lenyosi.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela, ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaqhileka ngokuthi kuthiwe uPresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani, sengehle okwazi ukuthi uPresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980. Njalo uPresident uMnangagwa ube ngumuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli, izwe libhidlika kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGugura Hundi enguminista omelele zenezo zokulwisana labantu kwakuthiwa yi-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenziwa i-political violence, uPresident Mnangagwa nguye ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008, watsho yena uPresident Mnangagwa ukuthi hayi bo abantu bonke abezanu-PF umongameli we-MDC uthe sewinile sephumelele, uPresident umga babe mina yime ngathi hayi kasifake nibutho lapha kuluyiwe bafake esikhundleni ukuthokola babe ngamasotsha kabafake esikhundleni ngolwazi ngobupresident izani cabanga ukuthi ilizwe lakhiwa ngumuntu oyedwa othiwa ngupresident ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye lokhu ikho kuzenziwa ngupresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iZEC yenza njengomahelane iyeqa iyale lale ngendaba yevoters roll kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho
engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZANU PF ingelinye lamabandla azancintisa iZEC yikhomishini eyiyo erana sikunanzelele ukuthi yikhomishini lanxa i-appointwa ngupresident kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeva ibandla leli kuzafeva ibandla lela.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda. Sizwe imbono eveza impiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli weUganda umnumzana Yoweri Museveni useqinisile ezomvikela elizweni lakhe ukwenqabela ukubulawa mahlayana kweziphathamandla zikahulumende wakhe esigoqela amapholisa. Ekhuluma edale lePhalamende yalelo lizwe, umnumzana Museveni usole amapholisa esithi iningi lisebenza ndawonye lezephulamthetho. Ngalokho uthi kuzafakwa imitshina elohlonzi egoqela eyokuthatha izithombe zabedlulayo eyama-CCTV cameras lokunye. Uthi abantu abaseyi kuvunyelwa ukugqoka izikipa ezilengwane yokuvala amakhanda, ama-hoodies. Bonke abalemibhobho kuzafanele bayibhalise. Sikhuluma nje kulesiphathamandla samapholisa esibotshiweyo kulelo lizwe esicatshangelwa ukuthi yiso esabulala umsekeli waso. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Siyabonga Standekile. Kuba kumapanyana kubuhle ekhaya ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje ingoma esiphiwa ngusini ningwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi ukuziqhiba ebezihamba phambili. Abesifazana bamabandla ezombusazwe abancintisayo kukhetho bacela abanye babo ukuthi babavotele. Umthethondaba kamantshi uthi akabotshwe umkhokheli umqinisihlalo MDCT umnumzana Bednego Bebe olivalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.